vachidya usiku avo vakashayikira kusouth africa nezuro vange vave pamudya ndegere nyanzvi munyaya dzemutemo vachidzidzisa pakent university kubritain vaalex magaisa vanoti vachidya usiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe vamagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo
vakaita kariya yavo yemutemo kubva kare kubva kuma1975-74 vachitanga kuita gweta kuzoitawo minista muna 1980 kwakuzoitawo attorney general kwakuzoitawo judge wekuhigh court kwakuzoenda kusupreme court neconstitutional court kunge vachief justice saka semukuru mukuru wematarehedzi mhosva munhu wanenge ati asiya muchirungu yai inonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda yeland mitemo mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvayaida kuita pane zveminda izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata asi tinoti isu kana tichiongorora kariya yomunhu munhu akasiya emark in that ndosaka ini taimuti ajudge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka
asi vamagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavachidya usiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato rezanupf
pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics vamwe vaifungidzirwawo kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga sezvo vanga vangori munhu akabvawo kubato iroro hatikanganonga kuti vanga vari mumiriri wemupalamende wezanup f muna 1980 saka vakazoita havo jaji asi vanga vari munhuwo anga aine vanhu vavo vavaiwiriranawo navo saka mitongo yavo yaenderana nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vekumapato vanopikisa nevamwewo vemumabato ekodzero dzevanhu vaitsutsumuwo nazvo asiwo kune mamwewo mitongo yavakapa ndorangarira mumwe mutongo wavakapa wemadzimai wakabatsira chaizvo madzimai anenge arorwa pachivanhu asi asina kunyoreswa matsamba
nhengo yezanupf inomirira makonde muparamende vakaines paradza vanoti naivowo vanorangarira vachidya usiku nekupa minda kuvatema
ndinorangarira vachidya usiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru wevatongi kunyanyanyanya yenyaya yeminda yakaitika kumakonde pakati pamambo wangu nemumwe murungu vairamba kubva papurasi vakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchisapotwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late permit kana kuti usina 99 year lease hauna chaunacho saka chero kanyorwa tsamba nani kana nani kana usina zvinhu zvitatu izvozvo hauna vachitipa vaitevedzera mutemo weland acquisition act ende vachitevedzera kuti mutemo wenyika
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kusvitonga kuzere kwematarehedzi mhosva
vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematarehedzi mhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakurititsve mumaoko evanoita zvematongerwo enyika izvi zvinoita kuti zvizvarwa zvezimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare
vakamboita mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vatinozovaberei vati wose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose.
Asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji. Ukama ihwohwo hwanga hwashata. Tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper, tatisataurirani zvakanaka. Asi vakabvuma kutaurwa navo, vakazobvuma kuti Law Society iite urongwa hwekuti Judicial Service Commission neLaw Society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa pakutonga dzinyaya, ende zvakawanda zvakagadziriswa kubudikidza nekukurukura ikoko kwakanaka. Wamusangano unotoitwa pagore rega rega kunoenda majaji nemagweta kwakanyarara, kwavanobva vanokurukura vachitenderana kuti zvitogadzirisa nenzira iyi, zvitogadzirisa nenzira iyi.
Vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaAndon Mugabe avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndine Patricia Mudadigwa.